Vajacob Mafume, Meya weGutare Harare vanoti mari yavakapiwa kubva kuhurumende yematunhu ishoma zvikuru sezvo vakawana madhora mamiriyoni zana nemakumi mashanu chete.
Takapuwa 150 million, isi taifanirwa kupuwa 2.3 billion. Patakainzi tichaipuwa yaiva nevalue yakasiyana neyaiko zvino. Ndosaka ndati takapuwa sipururu semari, imwe yose vakaita yekumunyungira vari kwavari ikoko. Kana isina kumunyungirwa hatizivi kuti iri kupi, haisati yasvika kwatiri.
Vati kusauya kwemari ine nguva kuri kudzosera kumashure mabasa ekanzuru, vachiti dai vakawana mari iyi vangadai vari kugadzirisa nyaya dzemvura muguta nemamwe matambudziko.
Tanga tichiita chikumbiro kuhurumende kuti mari dzedu dzemadevolution vatipe tigadzire kana kanal inobva kumuchekaranwa ichipinda muHarare, vapedzise kugadzira kunji, vapedzise kugadzira musami dam.
Umwe mugari wekuglenora b ama Elizabeth Nyamupfukudza vati zvakakoshera kuti hurumende ipe matunhu mari dzavanenge vakavimbisa dzichiri kutenga
sevagari. Zvishuwa tiri kuomerwa nokuti ma isu tinotarisira service delivery yakakwana kubva kucity council. Idzo mari dzedisolution dzacho vanenge vakavavimbisa kuti vanovapa. Gore richitanga pavanoita budget yavo government vanofanira kupa makanzuro ese mari.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubasi rezvemari sezvo tatadza kubata gurukota vamutuli Ncube uyewo nhare mbozha yemunyori mubaziri vageorge kuva matanga yanga isingadairwi. Asi nyaya yemari inofanirwa kupiwa kanzuro yeHarare pachirongwa chiri mubumbiro remutemo rakavandudzwa muna 2013 iyi haina kunyatsojeka. Munyori mubazi rezvematunhu vazvine chimwe churu vakambobudisa mashoko kuvatori venhau vachiti imwe mari yaifanirwa kupiwa kanzuru munyaya dzebudiriro yaizenge yobhadhara chikwereti chegeogenics bv. Kambani yakapiwa basa rekusimudzira mabasa pagomba rinorasirwa marara repomona kuti igadzire magetsi nezvimwe, kanzuru ichibhadhara isati yadzorerwa zvivakwa negomba iri kwapera makore makumi matatu. Asi vamafume vakatsika madziro vachiti chibvumirano ichi hachina zvachinobatsira kukanzuru. Izvi zvatsinirwa nhasi neverimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust ratambidza vamafume tsamba yenyunyuto iyo iri kukurudzira kanzuru kuti ichidambura zvachose chibvumirano ichi. Mukuru weHarare Residence Trust vaprofesa Sumba vati vanoda kuti chibvumirano ichi chiraswe.
Chibvumirano pakati pesito Harare negeogenics chibvumirano chatiri kuti isusu mupetition chinofanirwa kugurwa nekuti hukama husina pundutso kuvagari kana kusito Harare.
Asumba vatiwo isvika saitwa vagari vacharatidzira vachivharidzira mota dzekanzuru kuti dzirege kutakura marara anoenda kupomona. Vamafume vati vanotsigirana nevagari vachiti ichi chibvumirano chakaipa zvikuru.
Kubva kudhara tichikura hapana nguva yekunzi landlord anobhadhara rendi kune muroja.
Mafume vatiwo tsamba yavatambira ine masignature anodarika zviuru zvishanu vachitiwo izvi zvakakosha zvakanyanya uye zvinoratidza kuti kanzuro yavo iri kumirira vagari mukuramba kuenderera mberi nechibvumirano ichi. Pasi pechibvumirano ichi icho chakamboiswa padivi nekanzuru, kanzuro yeHarare inofanirwa kubhadhara kambani yegeogenics bv makumi mana emadhora ekuamerica patani yega yega yamarara anoendeswa kupomona, zvichireva kuti pakupera kwegore kambani inenge ichifanira kubhadharwa mari inodarika mamiriyoni masere emadhora ekuamerica kana kuti 8 million. Mune imwe unyaya vamafume nhasi vatambirawo zvipo zvemeya Share Fund zvinosanganisira magumbeze, mibhedha nezvimwewo zvabva kuhotera yebrondi muHarare. Vakurudzirawo veruzhinji kuti vakwanisewo kupa kune vanoshaya kuburikidza nekuisawo mari nezvipo muhomwe yemeya Share Fund iyo inozobatsira vanotambura muguta pamhemberero dzekisimusi. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Rutendo Mawere.